Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 10th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis currently afflicting the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us tonight. We are talking about the worsening economic situation that continues unabated.
Last week, President Emmerson Mnangagwa announced that the country will have its own currency before the end of the year.
This announcement sent the value of the official currency, the RTGS dollar, tumbling against the United States dollar.
This also caused the prices of some basic consumer goods to spike, with workers demanding that they should be paid in U.S. dollars and not in the weakening RTGS dollar.
There are also reports that social media is fueling the price hikes as people adjust their prices after hearing price hikes on social media.
Join the show right now and tell us what you think about the economic situation and how you are coping. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, and you can also get us on our WhatsApp number, and the number is 001-202-465-0318.
Ongovadio vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura nenyaya yemamiriro akaita zvino munyaya zveupfumi munyika. Tinonzwa vakawanda vari kuchema kuti mitengo yezvinhu zvizhinji zvinonyanyodiwa nemunhu zuva nezuva iri kuita chamuramba mhuru kutiza kwacho zuva nezuva. Unomuka mutengo wechinhu wachinja, asi mihoro iri kuramba iri pairi, zvichiita kuti vakawanda vange vachichema kuti vachitambiriswa mari nemari yekuamerica yeus dollar, nekuti vari kuti us dollar rinenge riri kuti parinenge rakaroverwa rinombotora nguva risati ratsukunyuka zvichienzaniswa neRTGS. Nekuedzawo kuti vange vachiruma nzeve vana vezimbabwe, mutungamiri wenyika Svondo Rapera vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti dzimwe nguva zvinhu izvi kuti zvigadzikane panenge pachida mari yemunyika yavakati ingangonge yavepo panopera gore rino. Zvichiriwawo kuti nyika inenge yakwanisa kubva muRTGS nemubhondomu inenge yaane mari, kana kuti kunogona ngoya zvakare rimwewo zita remari inenge ichishandiswa munyika, asi vari kuedza kuti inge iri nzira yekusunga kutiza kuri kuita mitengo yezvinhu nekuderera kuri kuita mari yemunyika. Asi vakawanda vanoti izvozvo zvakabva zvaita kuti mitengo yezvinhu itange zvakare kuita chamuramba mhuru. Vamwe vari kuvengawo kana kupomera mhosva madande mutande social media. Hanzi vezvitoro vanogona kuti vakaonawo pasocial media, nokuti vazhinji vanopinda muchitoro vopinda mukandemiri stores obva aona mutengo wemafuta 2 liters iri kuita $3, obva angotorawo picture kuti ukuyakwira ya $3 vamwe vachiri kuita dollar. Saka vakazoona pasocial media, hanzi vamwe vanobva vangokwidzawo mitengo, ndo zvimwe zviri kuitika. Saka nhasi tinoda tingokurukura tinzwe kuti zvakamira sei matunhu amuri, muri kurarama sei. Asiwo pane some positive, Chris, tinonzwawo vamwe vari kuti mafuta ekufambisa edzimotokari anenge akuwanikawo pano nepapo achiri kutinetsei, asi haachanetsa sezvaazvichimboita kuita mbiri yekushupa. Saka vamwe vari kuti zvinhu zvinenge zviri kuimprovawo kudivi iroro.
Ye Jonga, vacho njalo vanye, kodwa vanye vati hayi ngenxa yokudhula kwemitengo yamafuta iko abasenelisa abantu kuti bagcwalise imota zabo, yiko ke sekutholakala amafutha kalula. Yebo kambe mahlabe zulu, siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba loku kukutega kumnoto welizwe lapho esibona khona ukubana abantu abanenge sebe sithi impilo isiwomile ye bakhona abalutshwana bathi hayi impilo ilokhu ibahambela kahle siyazi ukuthi ngabalutshwana kakhulu laba uZulu mathupha hayi uthwele nzima izisebenzi zithi asibhadalweni ngedola lemelika ngoba imali le yama RTGS ayilandengwa ayila value ngesilungu okwenza ukubana abantu baphile kanzima kakhulukazi yilo ke udaba olusegudwini lamhlanje asihlinzeni jonga
ndizozo Christian Ranzo utavana va comfort muchekeza vari parunare ndeve sangano re Consumer Council of Zimbabwe rinomirirawo isu vatengi vanonga vachisangana nemitengo yatiri kuchema kuti yakwira iva achingamidze Chris
Yebo mnumzana mchekeza we will first of all have our conversation maybe in English and then I know you are fluent both Ndebele and Shona. Welcome to the show.
Fine, Chris, how are you?
Fine, sir. My first question is on the current situation. We understand that some of the price hikes have been fueled by social media. Can you respond to that?
Yes, that's very correct. Some of the price hikes have been caused by social media. We have such examples. Last week, but one, there was a situation where social media started speculating that the price of fuel, petrol and diesel has gone up to $8. Some service station attempted even to change the prices and sell at that price. So many a time social media speculate and they influence, they inflate the prices.
Mm-hmm. But how credible is that? Because we understand from some sources that the price hikes were actually from the government itself.
Not from the government itself. The government does not control prices. We don't have the Price Control Act. So there are no prices which are being announced by government. The only time where government announced the price, like the price of fuel, is a controlled product. A government announces the maximum price of fuel, but you'll notice that it's one of the few items where government has a hand in terms of price controls. But all other products is the law of demand. Then last week also, the Grain Millers Association, they also announced the price increase for their products, milly, rice, salt. But it's not more from the government, but from the producers.
Mm-hmm. But considering the way prices are rising on a daily basis, how are consumers coping?
It's really a challenge for consumers. Consumers are not coping at all. Prices have been going up, especially in RTGS, whereas in the United States dollar, they have been remained stable. So consumers, they are getting their salaries. Almost 90%, if not 99% of the workers are getting their salaries in RTGS. And that's the current, which is greatly affected by the price increases. Consumers are finding it difficult to make ends meet.
So okay. In these circumstances, what advice would you give to consumers?
Yes, the advice you can give to consumers really is difficult these days. We have to find something for the consumers, but advice on its own when becomes more for theoretically. When on the ground, the things are different. I think the government has to intervene. It's more to do with government rather than consumers. where the government has to intervene and also put a stop to these prices, daily price increases.
Yes, but how does the government put a stop? That will be tantamount to price regulations or price control.
Not to price control, say, but there are certain issues where we also need a round table between the producers, the labor, the government. That type of that negotiation, it should be taken serious, and all parties who are into it should be honest with themselves and they be frank with one another.
Thank you so much. Vamuchekedza ramba nyimuri parunare timbotora muteereri wedu kutanga tina vama vhudza parunare. Makadii baba?
Eh,
muri kufona muri kupi?
Ndiri ku Francis Town Botswana.
Botswana. Aiwa tinotenda kuti maita ndimi muteereri wedu kutanga pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatiri kukurukura.
Ndinotenda. Varume ngatirege kunzenga nechikunwe. Because tika nzenga nechigunwe ka hakuna kwatiri kuenda. Because if there is a government should put the control of everything. Kana murume ari kutaura ari kuti yanzi government haifaniri kucontrola maprices, basa raenderei kuvanhu vano. Because vanhu votambura ihurumende iripo. Tibatsire. Petro yakaanaunzwa na president kuti yakwira instead of minister of transport. At the end moti nima hakuna price control. I don't understand it there. Zvinoreva izvozvo.
Regai tipe mukana vamuchekedza vakuupindure. Vamuchekedza atofunga manzwa mubvunzo wapuhwa navamabvudza. Hanzi ngatiregei kuhwanda nechigunwe panyaya iyi. Let's not hide behind the fingers. Panofanira kunge paine maprice control.
Ichokwadi. Maprice control pane panofanira kuvapo. Zimbabwe ndofunga toziva situation kwatakabva. You remember around 2005, 2006, 2007 pakamboiswa maprice controls. Experience yatakava nayo ndekuti mashelf ose akasara ari empty. Pakasara product isingawanikwi zvachose. Currently munhu akapinda masupermarket edu muno muZimbabwe pose yakafanana na masupermarket ari kuBotswana kuri kufona mufoni ari mutereri ari in terms of stock irimo. Saka price control ina ma-effects ayo. Chatiri kukurudzira nechokuti zvo pasati pasvika padano rokuti zvinhu pachinzi pachiswa price control. Vanogadzira zvinhu nehurumende navashandi navanotenga vagare pasi vavonesane vose kuti tose takadai, we need each other equally. Unotengesa unoda vanotenga.
Munawe here vanhu vanogadzira zvinhu zvacho hamuna. Muri kutaura from other side. Cooking where you get mari per two liter. You get mari. Nasi. Kuno
cooking where you get
21 pula. Kuno 21 pula. Muri kutengesa mari.
Kuno tuwe tengesa $23.
$23, muka itinge $23
mwaka imari.
RTGS, sorry.
Alright, it says RTGS, muka itinge wendisa mapura imari. You see, wakuru, let me be honest with you. Kana tiri kutitataza kuita sinoka. Government in Zimbabwe hatisi kumbo, hatina tambu ziko. Atimburia ne dambudziko kana one time. Dambudziko redu muZimbabwe iwani. Rekuti isusuka hatisiri transparent. That's one. Mari ikabva kumamines iri kupinda muhumwe mamuseyamwe. Right? Mari ikabva kuzinara iri kupinda mumaoko amuseyamwe. You understand that? Saka vanhu havana izvo vari kuwana zvachose. Munga tambura mukaitini mukai Samaria kadini na din. As long as you don't fix there, there is no way that goes.
Ah, maita wama fuzaragaichi itore mwe mtereri. Thank you so much. Maita basa. Tinani mtereri parunare?
Muna Brother Robert Zindoga.
Brother Robert Zindoga, muri kupi?
Muri kufona ndiri ku South Africa. Ndika ya kutizira.
Muri ku South Africa.
Ndiko.
Ndizo zwa tipeo funga dzenyu.
Right, so namtanga ni kutini ndi nofara ni kwa rakana wekulinda pamepo Ngoma Jonga.
Thank you so much
for the third time. Right, ini maoni rabita zunizme kuti wakuru wari kutungamira kumberi kwa wakudikana pakuti ipo hatigoni kuramba tichingokulinda zvari zvisina zvisiri of any value. Zimari zvekuti zvikakurisa nhasi yombonzi vhari yachakamira yakadai nguva diki diki hati tisina vhari ichakuchingwa kwakuya tine takabwita nanzi mabhera noti tikaenda kumabhondi tikaenda kuchi izvozvo tiri pamahara tgs zvese izvozvo kutunga kwembudzi hazvina zvazvinotipa kuwanda seri kwechigumwe zvataurwa nevakuru avo nyaya inodikanwa zvekuti tinoda inonzi foreign direct investment tinoda kuti industry yakusie mapurazi zvopere pakuita zvisino kupakuita zvaitenga ari kuita ndokuti ikonomi isire zvakanaka kana ikonomi yamira zvakanaka taane chekudya makambani zvaakurana then tokwanisa kuchita aiwa tezvoraane mari yedu mari aigonongomira iri mari pasina zvinhu izvozvo.
Yeah, ipapo ichokwadi. Asi chamunofunga imimi kuti chiri kuitwa kuti vakuru ava kundikane chino kuti tonzwa vamwe vachitaura kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndo zviri kuita kuti matambudziko aya aramba aripo.
Hongu baba zvirango zvinodaro zviripo hazo asi nyaya hombe hombe iripo inyaya yehuori ndoimwe nyaya iripo yehuori urimo imomo mune vari kutungamira ivavava ezvinezvi tell me the truth. Kubva pakaisikwa that Zeki yano Zimbabwe ari kuda kutemerwa yana akaprosekidwa yaunoziya
aiwa kumataredzi mosanyaya dzinombogara no ndachiti kumataredzi mosvanyaya dzinombogona kunonoka hadzi pamwe dziri kubikwa kumatare
pamwe dziri kukurungwa kurungwa
dzine dzichiri kumatare
patakaporomiswa kunzi within 100 days dzinotagadzirisa zvunhu zvii zvakagadzirwa.
Ya, ipapo ndopatei takusidai tatawana mukana wekuti vapindewo muchirongwa tichinzwa asi tiri kuedza tine vatiri kutarisira vari muhurumende tikakwanisa kuvabata nevari mubato reZANU-PF kuti kuti vatibatsire kunge tichipindura mibvunzo yakadaro.
Chinoketa vanhu ivavava handitori kuti ndichatsinhira mashoko akambotaurwa neumwe mutereri sometime matingi last week ndechekuti vanhu veZANU-PF ivavava vanototirwadzisa mwoyo because vanoita kuti vatiri kuona zviri kuitika. Mapofu ari kutungamirwawo nebofu saka havana zvakanaka zvavanoitira nyika. It's better for them to keep quiet kana vasina masolution then mwari akaita kuda kwake
ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru Brother Robert Zindoga, thank you so much.
Okay, so thank you so much. I'll be calling quite oftenly.
Aiwa, ticharamba tichikubatawo namba dzinyitaanadzo. Thank you, Chris. That's our brother Robert Zindoga is calling from South Africa. He says the leaders have failed. Yeah, we cannot continue printing new currencies. And I think he's talking of what President Mnangagwa announced last week. And he says from bearer checks to bond notes to RTGS, and now we are planning to have another currency. And he also said that there's need to produce for the economy to run. Without producing, the country will not go anywhere. And also corruption.
You forgot the agro checks, remember?
Oh, agro-checks. Yeah, they also checks. Yes.
Yes, we have another listener. Hello?
Hello, Magadi.
I want to open you here now.
I'm going to go to Mondoro. Mondoro diri kwa Mamina, Mondoro mgezi kwa Bumbia.
Mamina, aiwa, inga muriku mshako angu chaiko. Aiwa Zimbabwe yese ndeye anguzve. Ini ndinobva kwaMurewa uko. Taura henyu baba.
Ya ndinoda kuti taurai pamusoro pe unamiriwa akaita zvinhu kuno uko tiri kutambura vakomana. Ndisinga zivi kuti hurumende dai yanga ichikwanisa dai yanga vabvisewo mabhondi aya. Tashandisa US because ganitarisa kuno uko US iri kutenderera zvisingaiti zvekuti maprize $100 akati chei zvakanaka kwazvo zvekuti dai yanga vabvisa bhondi ka zvasara neUS $80 sezvinhu zvaifamba. Ndo maonero andozviita iyi.
Asi Joe, pane time yakamboti shandiswei zvakanyanya iyo mari yekuAmerica US dollar. Vakawanda vaiti yakabva yarasiswa value yayo zvekuti yakanga isisina uremu hwainofanira kunge inawo wedhora rokuAmerica. Yakungoita mutengo vanhu vakungochaja mitengo yeda kungoenderana nezvinenge zvichangoitwa bondi kana RTGS. Hamuone here kuti idambudziko iro rokuita imwe nyaya yekuti vakawanda vanenge vasingazoiwana US dollar iyo.
Asi hazvina kunyanya kurasa upfumi hwedu isu varombo. Isu varombo tinonyanya kurasikirwa neupfumi kana kuti tiri kushandisa mari yakaita seUS nebhondi. Ndoona sekuti vapfumi ndo vari kunyanya kutora $100 vachiishandisa ivo pachavo. Varombo vachipandwa mari isina uremu zvokuti varombo vari kunyanya kuita varombo zvakanyanya.
Ya, pane dambudziko.
Kapatation say that is this dollar daiona kuti vanhu vese vaigona kunge vachisimukira zvinenge zviri nani. Ukawanawo US dollar yako usitirori mumagadheni kudai. Ukaunganidza $100 yako unogona kunge uchengewo chinhu chako chinooneka. Pane pariye zvinoso ukange vari mamuriyo chaiwo. Munhu ari kusarudza kunge achitora US dollar iya oichinja ozokuijira iwe bhondi. Chikupa bhondi anenge achida kutenga muriwo wedhola chaiwo but nemamiriro akaita zvirwai oenda kushopu dhorari rachariri kutenga.
Iye zvino izvi kwamuri ikoko tombopa semuenzaniso we2 liters yemafuta iri kuitawo mari.
Kana ukaiwanawo paya inenge yakajipa inogona kuwana $22.
$22.
$22.25 ndiwo mamiriro zvakaita.
Ko kana uchitenga neUS dollar?
Kana tenga ne US dollar inge ita $2.20.
$2.20.
Two kg ye sugar inowanikwa ne dollar.
Dollar ne kana uchitenga ne ko kana uchitenga na RTGS?
RTGS $12.
$12. Pakaoma aiwa. Maita basa vazi ndo vashowo tinotenda zvikuru.
Taivo muchitifonerawo mukupazhinji chenge taivo nhamba dzedu kupota muchibata.
Ndizvozvo maita basa baba.
Tinotenda.
Yes, that's our caller, Mr. Joe from Mondoro, Mamina to be precise. He says the people are struggling, especially in his area, and he is calling for the government to get rid of the bond notes and adopt the US dollar. And I think that was tried, tested and tried, and people were also calling for the introduction of Zimbabwe sovereign currency or the adoption of South African rand. So techungonzwa zvakamira sei ndefunga parunare Christ vana vatavana va Joseph Chuma vanove nengo yezano PF varikuvulawayo vachingamidza izvo.
Yebo mnumsana Chuma. Ndiye bunjani?
Niyaphila ngiyalanda.
Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlela.
Siyabonga.
Ye mnumzana Chuma ungasitshela ukuthi ubona njani ukwenzakalayo lapha elizweni intengo yempahla yakhwela ukunye kuyasilela kungakuhamba njani ungathini wena amafitshane?
Ngamafitshane engakutsho ukuthi it's very unfortunate ukuthi phakathi kwethu sinabanye osomabhizinisi abafuna ukunotha overnight bekhweza intengo ngendlela ezingayisizo ezingaqondakaliyo. Kumzekelo solo wathi khulu ngobaba lo osanda kuphuma kodwa ishumela ukuthenga ngedola Nazo we are at TGS, sort of what plan or something like that. Even if not, okay, let's use the current rates that are there, even the black market rate is about 1:8. So what would be your justification of who define each other with $12-$15 gonna lie? Now we're talking about $8. I mean, I'm going to say that I would within that currency exchange rate. But the total movie is talking about extreme economy. It simply shows that someone is just trying to profiteer and take advantage of the situation in the corner who they have a change on one way to consumer this coming Saturday, which is very unfortunate.
Ya kodwa abakhona bathi bona hayi okwenzakalayo ukwehluleka nje kukahulumende uthini wena?
Uhulumende kala sectory, uhulumende kala stolo, uhulumende ukhona to just facilitate ama guiding principles of idizimusi ukuthi into zihambe. Nxa umuntu njengalo njengoba bengitsho ezathatha i-price yethukela i-ID dollar yesare sithatha i-ID $15 nge-board note, uhulumeni ingena ngathi kwabantu. Alonto ukuthi ngisethi kona ngikudlangudlwangu kwabantu okumele ngabe bayezota i-business ethics ethengisa ukuthi kona sine-corporate governance within ourselves. Kodwa at the end of the day sofuna ublame uhulumende. Uhulumende ukhona to facilitate and make sure uyakhona kakwenza njengento uzamele ukudinga imali ukufaka kuma-interbank rate lawa odina abantu ba-access imali at a cheaper value. Yikho umnikezi uhulumende ngani so ngena ama-business people and the economical giants yizo azikhangela okungani.
Hayi, kuyezwakala, ungabamba ucingo. Jongathi, we still have Mr. Mchekeza, I guess.
Yeah, vamchekeza varipo timbonzwawo vamchekeza kuti vanoti nemaso kwanga achitaurwa nevateereri pamwe nezvataurwa navachuma vamuchekeza.
Masho kwanga achitaurwa navateereri kana mukama analyzer zvakanaka. Vateereri vari kuda kuti US idzoke. But painodzoka US ine element yokuabuswa nebusiness community. Kana mukabata zvakanaka muteereri wataura neprice yesugar. Yanga isti kwavo kumamina rikita $1 US. But tisati tava ne RTGS, the same sugar was going for almost $1.99 US. Iko sozo chazo idzikisa chii. Kana kuti payaitwa $1.99 vaiti overcharge. Mukatarisa price yechingwa iko zvino, currently chinoita $3.50. But pachaitengeswa ne US chaitwa $1 US. Same $1 US kuchingwa rinono retwa rate $3.50. Same $1 US kushuga randi rinda pa $12. Saka mapantanza kuti zvo business community haisiriwo kuita zviri fair ne honest kuma consumers avo. Kana $1 US kushuga ichiita $12, $1 US kuchingwa ita $3.50. Vanhu vanongoda kutsvaka kuti saka value chaiyo US yakanangana ne RTGS ndeipi. Then chepiri pataura zvakare nenyaya yokuti nyaya yokupindwa kwemari. Isuvo toti mari pachayo haiprindwi. Mari inofanira kushandirwa iuye ivepo. Industry inofanira kuva functional. Kana industry ikava functional, mari inogona kuvapo. But ine industry kuti inyaya yekuchema yakatarisana nehurumende, hurumende inofanira kupa playing field yakanaka kuti industry develop. But mukatarisa makore apfuura kubva pana 2009 kusvika pakati pa 2016. Hapana wai apply for foreign currency nokuti mari yanga ichishanda yanga ichitwa foreign currency. Industry mvuzo atinayo kwavari ndokuti panguva US yanga iriyo mari yoga yomuno. Pasinga apply mari yokuti toda forex yokutenga zvakati. Chinobatika chakaitwa neindustry towards production chavakaita kurecapitalize equipment yavo. Kunze kwokunotenga mota kuJapani, chii chakaitwa nguva yendemo nguva yakarasiwa neindustry kuti dai mazuva panga asinga apply foreign currency yakazara ichingowanikwa pose pose iyo yoga mari yatatinayo dai industry yakabatisisa yakazova kuti mari ichapfuura vakaconverta mari into capital vogadzirisa machinery yavo vogadzirisa maworkshop avo daiko zvino tichitaura neproduction yakakura but hazvina kuitwa iko zvino vakuchema kuhurumende kuti toda foreign currency kuti tenge zvakati zvavaifanira kuita foreign currency isinga applywi but iriyo yanga iri mari yenyika
ndizvozvo aiwa tinotenda vamuchekedza rambai muri parunhare titore muteereri hallo
makadii mukoma jonga
ndakasimba ndiyanavo
ndivamakoni pasouth africa
vamakoni south africa aiwa ndizvo inyati mhenyu here
inyati mhenyu mukoma
aiwa tinotenda kuti matitsika muchirongwa
ako maraka ndinogara ndiinemi ndikarege hangu kufona asi ndinotandira nemi zuva nezuva
aiwa tinotenda rambai muchititsigira
aiwa ichokwadi
tinzwe pfungwa dzenyu
tine ndinonzwa mwoyo kurwadziwa zvikuru nekuti hakuna anoda kugara kana tiri kuno tinenge tichitotaura kuti tiri kusango nekuti hakuziko kumva saka kana tichiona hurumende ichiita zvainenge ichiita sezvizvizvi kuti vamunangagwa vaakutaura kuti nyika inenge yaane mari yayo gore risati rapera vasina kana 31 yekuti tinyatsoona kuti vane direction yavari kuinda hatizivi kuti vanenge vachinyatsofungei kana kuti vari kunyatso vari kuona here kana kuti I think vane problem I think there is a problem somewhere navo
asi vamakoni vamakoni kumba baba vakangokutaurirai vana kuti ha manheru ndofunga mungangodya nenyama yehuku munorambirei kuvateerera nokuti havasiro vanonyanyobika
situation yepamba inotaura mukoma jonga kuti zveshuwa nyama yehuku tingambodye nayo apa ndokunge dziripo huku
aiwaaikndokunge
uchiziva kuti baba vanekabasa kavamboita
vanogona kuuya nebroila vanogona kuuya nebroila kwavaswera uku
kana kwavaswera unenge wazoona kuti pane zvavaita sei but kana takatarisa situation yatinayo ndekutoti fuel vakaikwidza kuinda ku$4 zvokuti hakuna nyika inotengesa fuel ne$4 hakusa hakutombotina nyika inotengesa fuel hakuna nyika ine expensive fuel seZimbabwe hatizivi kuti ivo dei vangovari munhu akati ngwarei handiti vaibvuma kuti ndakadyiwa maelection popinda vamwe voinjoya kugara munyika yakanaka inenge ichitongwa nevamwewo zvinhu zvichifambira munhu wese pavakatura nyika iyi pavakaita maelection vakatura nyika iyi yaive neUS dollar ndobva vakatadza kurimaintaina US dollar hakuzi kuti US dollar rakatadza kutomaintainwa kuramba ririmo musystem yenyika
yes chingotiigava vamakoni titore rimwe muteereri pane mumwe muteereri akabata
alright saka tinongoti dai vagonavo vangorizaina vasimudza maoko nyika yoindirira mberi zvakanaka munhu wese anoinjoya
ndizvozvo aiwa tichanzwawo kune vamwe vateereri kuti pfungwa yenyu vanoitambira sei tinotenda zvikuru vamakoni
tatenda baba
thank you so much tine vamwe muteereri vakabata vari parunhare vamanhanda makadi vamanhanda hallo vamanhanda hallo
hallo muri kundinzwa
takukunzwai tatisingakunzwei makadii
tepo kana makadiiwo ndikati nhasi ndichangu tarisa rurume rumwe chete
taurai
kusiyirawo vamwe mukana wokuti vagozotaurawo vajonga ichokwadi kuti ikonomi yedu kunyika kwedu haina kumira zvakanaka for years and years asi vanga vachiteererawo mafambiro angachita nyika kubvawo pazvatanga kushata vanonyatsonzwisisa kuti chasvitsa pakadero kuti zvisvike pakadaro chii however solution yangu ini nemaonero angu ndangani chifunga hangu kuti kudade hurumende yabata zvino zvichatu zvavanga kukonzetesa kuti ngatimbomutsai maindustry vabatsire vekumaindustry ndanzwa hangu avo zvesenyu aminayo vachiti vane maindustry vakatamba nemari vachinotengerana motika zvavaifanirwa kunge vachishandisa mari iyo ichokwadi kuti zvinhu zvakadaro zvakapa isika kuitika kuti vanhu vakashandisa mari nenzira isina chimiro chakanaka however zvanga dziri mari dzavo dzekumaprivate industry kwavo kwavari saka inai voda pamwe kuda hurumende dei avira neplani yekuti vangotsvaga 3 major things zvavanokwanisa kubatsira this morning vajonga kambeni remufungeni ndanzwa nyuzi dzamangwana ani I was so inspired neprogram iri kutorwa namaugandans variko mhiri kwamuri ikoko vaburisa mashoko okuti aiwo isi hatingatauri nyaya dzepolitics kumucha tikakwanga tikatanga kuvhiringana nevemaopposition neveruling tichinoitsana kudai nyika yedu inodonha pasi tinofanira kutobudirira kuti tichisapota nyika yedu tichikurudzira tourism ndo pandanzwa vatendaibiti vachiti muzvinafundo unonzi nevoi apo vari komenda vari kuovhasiri ndo rimwe dofo imi makambofunda mukasvika papiko chaipo hatifaniri kudaro munyika nyika ndiyoda tirai mwezimbabwe chipiri ngatibatsiranei kuti nyika iwane kubuda kwakanaka irregardless of being opposition or ruling
30 seconds vamanhandarei
nyika tine mweyo unoda kuvaka nyika
30 seconds
ndatini ngavatarise only 3 major things nedzi kumaini nekumafactory industries nefuel ngaivemo munyika ikwanise kuwanikwa so that the business
Thank you so much. Thank you, Mananda Maita Basa. That's our regular caller, Mr. Mananda, calling from South Africa. He says it's true that the economy is not well and has not been well for years. But those in the know are aware of the reasons why. He didn't mention the reasons. But he says that at least the government should try to revive the industries, the mining, and also the fuel. He says fuel should be available in the country. Mm-hmm. And he talks of Ugandans in the diaspora whom he says shunning politics so that they make sure that their country's economy grows, because he says they are saying that their politics will affect their economy, especially tourism. That's Mr. Mananda from South Africa.
Mm-hmm.
Yes, there's another caller.
Hello.
Vamakoni tambotaura nao, vamakoni vachiri parunhare here. Ndofunga vaenda because yes tataura nao ndofunga Christ tinogona kudzokera kune vadare vedu
yes vajonga asi kumnumzana Chuma vakhuluma lapha balaleli yes siyasizwela banye besithumela imlayezelo besithi ayisuswe ibond note kufakwe kumbe iRand wena ukubona njani khona
well iRand so malito ipo modi la futa so male ekgcelela ngoba ngathi the past that his excellency is taking towards ukufaka I currency yethu is going to be the correct path that path though should be seconded and sort of ratified by the resuscitation of industry so that it will begin to produce and export. And when we do that, then it means that we grow our nose. And so that's what we're doing. So we can do the balance of the currency to enter against our major currency and our major dollar and land. So I think we did not say we ran and be suicidal over. It ran the Mendao Yard in South Africa. And the economy is its own dimensions and I'm alone with them. Aba matrix zangona so nxa ingakholapha ngale sina sizayizindala sabe singakholapha so I think a permanent solution is to have our own currency backed of course by production ujonga unfortunately akata ndaranga ita a lot of things kuti what can I do for my country more than what the government can do for me and that's what the Ugandans have embarked on.
Yes.
And I think that is what we need to encourage as a people to say, wherever you are, what are you doing for the country? Instead of just wanting to play politics all the time. Because like I've always said, you must disengage from the political gear and engage on the economic and developmental gear. And that kind of gear does not matter with the MDC or ZANU-PF or what other party. What matters is that you are Zimbabwe and you want to preserve the legacy of your country, which is Zimbabwe. And once we work with that kind of spirit, all of us together, then we begin to move. Not to have a whole person, honorable for that matter, a lawyer and learned, going overseas there in London and demonize your own country and really make your country look like a shithole. And then you ask yourself, when, how do you then expect other people to respect you if you can't respect yourself?
Nasi ndoda kudimura nyaya nekuti vanozvibonetsa nevateereri. Saka vabva vangotaura kuti kushandisa rurimi rumwe chete nhasi.
Unfortunately, what I've realized about you guys is that kana munakakotaura zvinhu zviri pro sort of a certain stance. Muchada kuti muzova
mabanga. Dai tichidaro vachuma tisinga tokutsvagai.
Kana munhu echishoropodza chete choropodza chete. That should not be the case, my brother.
No. Vachuma dai tichidaro dai tisinga tokutsvagai. Dai vamanhanda tisinga tovatsvaga. Dai muchiteera chirongwa chedu. Vamanhanda dzasaipa vapinda muchirongwa vatotaura rega kuti nhasi handisi kugarisa. Nokuti vanogara vachinetsana nevateereri. Isi situations munodaidzirei vamanhanda. Nokuti vateereri havadi kuwanzwa. Asi isisu 7 iburiro revanhu vese vanobvumidzwa kupinda muno. Asi tine nguva hatingape munhu 30 minutes kana akanga asiri guest wedu sezvakaita imi. Saka tichikukatai ofuti kana pakapinda muteereri. Vamuchekeza chaiwa vari neutral tiri kuvadaidza vachitaurawo kana pakapinda muteereri toati mbobatai titore muteereri ndozvatinoita kupa vanhu vese mukana taura henyu vachuma.
Zvanzika mukomo wangu, it's not an anonymity or a fight. I was just saying, let me tell you what we need to do in order to think with our positive about our country. This is our only country. Apparently, it's not the one. So let's try and be positive about it. Let's try and see how can we best do this thing to it. This thing will not work on its own. It will work because we all want it to work.
It will work.
Because that's the legacy that we're going to leave for our future generations. So if we approach it with that hostility of always wanting to engage in fight and stuff like that, we will never succeed.
Ndizvozvo, thank you so much. Vachuma, ramba henyu muri parunhare. Tiri kuedza kubata vamwewo kuti vange vachipinda muchirongwa tichinzwa pfungwa dzavo. Nhare ndo dziri kumboti tinetsei. Tomboona kuti vateereri veStudio 7 vanyora paFacebook page dzedu vari kuti chii. Ndotanga hangu nekutarisa paVOA Shona. Hanzi nava Emmanuel Nyakonda, excuses after another. Then mukoma Jacob Saint Van Fish vari kuti rest in peace vimba yeJava tsvangirai. Ndofunga vari kubata maoko kushaya kwa amai vimba tsvangirai Java. Ndova vari kubata maoko. Then kuita mukoma Genius Big Mube and watching from Cape Town. Then Emmanuel Nyakonda angoseka zvake achibva anyora kuti hanzi chaora chinhu ichi. Darlington Nyamutswa hanzi mushamarari mune fevha. Vanhu vakashoropodza ZANU-PF, you defend them. Munhu abvapo uyo ashoropodza biti. Imi mukaramba makanyarara, muri kunzwa vachuma zviri kutaurwa pana. Mumwewo ari kuona maonero akasiyana nemi ari kufunga kuti ndiri kufevherawo vari kushoropodza vabiti. Ndo zvavari kutaurawo, asi ndatotaura kuti hatigoni kukurukura nenyaya yavabiti nekuti havasi pachirongwa. Then koita mukoma Steve Cheeks hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete. Ndokuti vanopikisa hanzi vashaye zvekutaura. Ndimukoma Steve Chiksa hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete. ndo kuti vanopikisa vashaya zvekutaura ndo zviripa shona Facebook page yedu zvikubva kune vateereri Chris.
Yebo Jonga, ye la sesindebeleni bakhona abalobileyo silo as Austin Ncube othi unzima bakithi usikhumbuzo umlalazi uthi uhulumende kavule amabhoda abantu bavunyelwe ukudlula lempahla bengahlukuluzwa ikakhulu ukudla. UPamela Khumalo uthi yena salibonani emsakazweni hayi siyaphila Pamela. Usikhumbuzo umlalazi uthi khuluma isintu babachuma please. Hayi ibabalalele silabo abasithumele ama messages si lo mlalelo omunye Jonga.
Tina mkoma Donald Mamboma, mkoma Mamboma 30 seconds zenyu kuti ga.
Alright mkoma Jonga maita basi. Na mkoma Gibbs, na mkoma
Chris Gande.
Ai no mkoma Gibbs alright.
Taurai. Ndapo
vamananda, vamananda vanondi ndi nezve mchana. Ndino garantiwa wachifona pazvirongwa zvekuno kupa SFM radio muno South Africa vachinyaya kumbulira nenyaya kuda vanga vanochaira marhori aya ari kutungidzwa kudebheni nevanhu vemuno aya. Asi kana vava kuzobuda vachitaura panapa vangasenge vachipembedza hurumende yekumusha dei kana hurumende yekumusha vamana yakanaka vamanhanda vangade vari kumusha kuzimbabwe vasingadhiraivhi marori vachizopona chinoita nevanhu vemuno. Tinodatirwa vaneteka vanongoneteka semwana wese wezimbabwe ndishoti kana vasika pakuda kuzotaura panapa vasenge vari kupembedza hurumende yekumusha hapana chakanaka chiri kuitwa nehurumende fullstop dei papa ndichakanaka tiri kumusha. Including you, man, and that.
No, I want no money. I
want to work and that was a man. Doka, I don't know you, come here. Doka, and you are every day, each day, and phone up by SFM radio.
Chinosiyana kukoma Mamboma ndechekutika zvinodependa kuti ku SA radio kwacho kwavanenge vachitaura topic yakaitawo sei saka isi vanhu tisingaiteeri hatizivi kuti vanenge vachitaura nezvei tinongoteera zvavari kutaura pano nepfungwa dzavo tichivapa mukana wekuisa pfungwa dzavo. Handiri matonzwawo vamwe vari kuti ndiri kuvadimura vamanhanda imi maa kuti vamanhanda havafaniri kunge vachitotaura pano.
Aiwa ndo vandoreva kuti kana sei vachidzori kana vava kutaura pa studio 7 voita sekuti vari kupembedza hurumende yekuzimbabwe vachipona kunoko kuti vabvafika kwavanogara vane vachireiza macomplaint vanhu vemuno saka nyika yedu yanga yakanaka vangade vari kuzimbabwe vamanhanda kwete vachidhraivha matraki muno
ndizvozvo. Aiwa maita basa
zviri kuitika
maita basa mukoma Mamboma
mamaini vanhu vari kuchera vana vamunangagwa na zunaidi moti vari kuchera kumachrome kwete matraki anongoya everyday kunoko
maita basa
zvikuru kana one chakativhiriwa pakunzvimbo iyo hakuna kumhondi kumusena kumvuma hakuna kana one.
Thank you so much. Tichapa mukana vamanhanda vagozodzoka zvakare vagopindurawo vachizvidefenda. Thank you so much mukoma Mamboma.
Maita basa mukoma.
Thank you Chris Manzwa kuna vamamboma ndofunga vombopinza vamuchekeza.
Yes Ajonga. Mnumzana muchekeza. Alo muchekeza.
Hello.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi wena uthini ngodaba lwemali lapho ukuthi kusungulwe imali entsha kumbe kulethwe eSouth Africa iRand ubona ungani kuyini ongaphathisa uZulu?
Into engaphathisa uZulu Chris ukuthi abantu beZimbabwe basebenze balethe imali yabo. Uyabona nxa sizalethe iRand lapha kuhle siyalifuna lapha but abantu laba babe lolwazi ukuthi iRand nxa libuya lapha iSouth Africa ayidonate iRand yeZimbabwe ilizwe kungono lisebenzise whether ama minerals or anything ukuthi bathenge iRand leliyana libuye lizosebenza. Instead ukuthi siphile sithenga imali zamanye amazwe zibuya it can be done as a stop gap measure even in short term but kube le plan eyenzwayo ukuthi thina how are we resuscitating industry yethu sifuna kobulawayo lapha sibuyele lapha sethi contutu ziyathunqa sibona industry isebenza ama factors asebenzi a generate imali nxa eza generate imali imali elapha izagcina because iyaba seyisekelwa nge activity eyenzwayo.
Hayi siyabonga kakhulu ngombono wakho ungayalo lokho bambile siyaphenduka kuwe sithathe umlaleli. Hello moyo.
Yebo linjani?
Siyaphila moyo kunjani?
Hayi mina ngizithilele kakhulu.
Ye, usithinta ungapi?
Ngisesilobela.
Oh, esilobela. Ya ungasiphathisa ngohlelo lwethu lamhlanje.
Ye, ngithukuthele kakhulu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalabo abakhuluma besupport uhulumende ngento ezenzakalayo. Ngiyathanda ukukhuluma ngalo baba uTambani lo obesithi kwakona uhulumende kala ma-business awenzayo ukuthi into zikhwele nje. Anti uhulumende ngiye sikhangele bekuye ukuthi ukuze kathiwe nguhulumende ukhangele ilizwe, ukhangele ukuthi ayehlisele iy'ngubo zelizwe ezihlangana nozulu zibe ngcono ngenxa kahulumende. Uhulumende ngiye sikhangele ukuthi abone ukuthi lapha sokukhwelile sokuphambaniseka ayehlise. So nxa bena besehluleka ukuthi bafake ama-press control yikho phela ukuthi kuyokwangona. Kanti nxa besesaba abantu bona bathi ukuthi ozalungisa mbani bona bayiwo bathi bakhokhela besesaba. Yikwesaba. So umuntu esabayo vele sithi usehlulekile. Ngoba umuntu ungamthaya ngesibhakeri awe avuke umthaye awe avuke ayesesithi hayi mbambeni nisukume kumbe mbambeni lami ndise lakwezi ukuthaya usiwa usho ukuthi usehlulekile. Bayehluleka laba bantu ukwehluleka ukwehlisa amapreze bayehluleka bayesaba. Sakala bachiye kungena abanye abantu abangakwanisa ukubana bayenza into zibe ngcono kuZulu. Kangabe bekho isitshelo kokuthi sibhane isikhathi, isikhathi sokubulala bethethe into zilungile kumgabe mani. Sebesitshela ukuthi isikhathi ethi sibhane isikhathi sibaphe isikhathi sokubulala, bebelokhu besibulala thina. Sekukhuluma nanzi vision 2030, umuntu ole 40 years usayakwenzani, umntwana ongena ugrade 1 kasayifunda phela 10 years ehlezi, umntwana elelela uvision 2030 nalo indawo esitshela into ezingalalelekiyo. So laba bantu kabasuke kungena omunye umuntu ubukhosi ngamazolo kuyachikachiyelwana lokhu, asikho komuntu, asikho kwezinza. Indawo esenza so singabantu sikulegazi kathi siyazama ngazo usebenzisa uthini akuphuma imali ukuyibhondi kwabo lokhu eyi imuli yaphosuthi kaibungumbudla imali awuthengi lutho, kodwa uthi uvele emsebenzini ulusebe uhobile uyimali wangikhona kuhle kuphephuke wonke awuthengi lutho. Nxa wethiwa impuphu uyi-10 kg $20 shuwa wena uhola $200 ungathenga okuyi-20 kg khonoko kwempuphu ufuna into eziningi ezifuneka endlini ithukela. Ithukela $12, $15 2 kg abe ninjele shu hayi abantu laba sebesidayise nzima thina kabake basuke bangahambi.
Hayi kuyezwakala othi siza ukuthi ubaba uchuma uthini ubaba chuma uyamuzwa lapho.
Bona bochuma bebakhanya bayasuta ochuma bengabe sitshela ukuthi kwakona bayehlule ukukontrola izinto. Into ehlule ukuthi bakontrola izinto bengukhulumende kuyini? Umgangu wayekontrola izinto zazihamba kuhle kathi sibona bangenile bathatha songani ngumuthi wamagundwane obulala khonapho babathengisa umuntu wamagundwane ahamba meze ukuthi umuthi wamagundwane obulala khonapho uthethe ilizwe lehle libulale khonapho indaba esenza so basithalise nzima mani laba bantu. Hey
chuma nanti udaba
ngombani isikhoza ngomoya ngombani isikhoza yabasho.
Hayi khulumani indaba thuma khulumani indaba nyatho khulumani indaba
lazaba ungabungena ngokuthukuthela ukuthukuthela unceda sigcine ungasacabangi
ngilala umuntu
bakaiona
ngilaabe
control khona uyenza izinto zibe ngcono. I'll give you one example. Nathi sine control khona kuMinistry of Transport ngale ebabhasini ezuku athiphiswe ngohulumende ngoba ule control i-department yakhe i-under i-department yakhe uyakucontrola number one. Number two uhamba thina amalokathi ama-silo shops esiwafakile athesi weba uhulumende uyafaka ama-subsidy angithi e-grain marketing board ngale sokubiswa-ke ama-products ama-basic products ukuthi athiphe unfortunately ngenxa yelona lana ukuthi kona sokurethiwe i-dollar le-RTS dollar yikho sokwenzile kona impuphu lana ngoba impuphu lana ungakhangela nxa sisithi kona i-$20 RTS ungayiretha nge-interbank rate yana engu-5 ungadivida u-20 into 5 kuba yi-$4 kodwa sewenze egreymake lana ngo-3 it comes to about $3 something like that and so khona kona kuyadeka futhi nayi uhulumende ashi ukuthi uphongekelela izinto esiyenza kodwa kule izinto baba ezingena amandla kakhulumende phakathi ngoba ngama-private owned enterprises lawana amabhizinisi azimele wodwa abazenzela izinto zabodwa. Uhulumende ufuna ukwenza into abantu babona i-market forceplay ukuthi kona i-demand and supply ibe yiyo etshoyo ukuthi into zihamba njani. Kodwa lapha akwanisa khona uhulumende uhlala vele ezama ukuthi ayenzele abantu kube nganelo yiko konike emzekeliso wamabhasi nalawo ingathi sozikuthi ngakhathi ama-50 cents khona ngiyikade yona namhla ikwenze nge-50 cents. So uhulumende uyazama lapha akhonisa khona but kulezi ndawo lapha angenelisi khona ngoba akukho kuye so into ezimele yodwa laphana baba. So lokhona sokudingakala ukuthi bona abantu bona laba abahipha abantu abaningi ngamabhizinisi labo babe lo mdlangedwa kambe kuthiwa ngiyenzani ngihlala abanye abantu bakithi ngokufuna imali ngokufaba imali kuphela kuphela nje singazondanga sibonisa nokuthi ndawonti kona siyaphambi wena niyazithi kona uhulumende ngaphume kungene ubani ayenzeni asithengise konke uyakwazi ukwenza ngoba mna ngijayele ukuthi ona nxa ufuna uyakwazi ukukhokhela qala ungakabi phakathi kuhle sibonti njani kodwa ayesesibonile kate sofa akuyesayisa kade nje kabunye umuntu angangena lapha uyaba waste zaningi nama-detectors esiwaziyo uyidamini lapha-ke abanjalo even including oyethiyabomkhathina uzaba waste akathi ngoba sesuqonile umuntu esisephandle engakabe ne-state power engabe ne-state machinery kodwa khaye lona kuhamba njani kusekuyethize vele umuntu angangeni. So mina ngithi kona instead asikhangeleni kungena kuzonda baba kungena mzondo phakathi kodwa sibe sober about it. You discover that uhulumende is trying his best kodwa kuna abantu abajikile ziphanela emsebenzini lowo.
Hayi, kuyezwakala. Siyathemba umlaleli usuthisekile yini ngempendulo kababa uJuma.
Hayi, into engihlupha kuwa bajuma nxabe buya bekampeni ukuthi sibavotele bathi bazasenzela saka nxa sebesefuna ukusenzela bathi sithini sebethi thina sizicontrolele yini ama-prize lawa yinto ehluphayo ngoba urhulumende kumele abantu. So urhulumende kunomunye umuntu kathese nanyakhala ngela emsebenzini ngikhala kuyimali kwami okulutshwana kuyi-200 engikuholayo kodwa ongasebenziyo udlani ulokhu emelele ukuthi amelele ojuma kuzalunga sibaphi isikhathi kuzalunga thina kodwa nxa bebuya besithi sivotelani bathi sivotelani siliyenzele ukuthi nokuthi. So thina nxa sibavotela othuma sibavotela sithembile ukuthi bazasikhangela bazasenza kathi sibe silahlile njengobabona bathi sisibavotela sibe silahlile totally because nxa sebesithi asikwanisi lokhu lalokhu akuyenza ukuthi uhulumende akhuluma umlomo ukuthi kakwanisi kayenze ngoba simvotele uhulumende kayenze kayehlise ama-prize.
Hayi, kuyezwakala. Isikhathi iso sesidliwe ngumangoye sesizafika emaphethelweni ohlelo. Sibongile kakhulu mlaleli.
Hayi, yami ngiyabonga ukuthi nje ngingena isikhathi sesiphelile. Ngiyabonga ngade ngifuna ukukhuluma la uJuma.
Hayi, amalanga amaningi siza kudinga ukukhulume laye.
Hayi, siyabonga.
Thank you so much. Rikaende kumhanya kuna vamuchekedza nguva zvadza mhanya wokudai. Vamuchekedza tanzwa vachuma vachitaura nyaya yemashops eGMB. Muri kuona ari kubatsirawo zvakadi kune vatengi.
Mashops eGMB ari kubatsira kune vatengi. Zvinhu zvakanaka izvozvo. But tinotarisira kutizvo tisararama namashop eGMB chete. Tona business community yose ive nefair competition vabate vatengi vavo savatengi vamazuva ose vavanoda kana zvinhu zvakaipa vavanoda kana zvinhu zvakanaka. GMB ivuyewo ichicomplimenta zvinenge zvichiitwa namamwe mashops aripo.
Thank you so much. Vachuma mashoko enyu ekupedzisira.
Mashoko anopedzisira kuti let us disengage the gear politics. Timo ingenja gear development. Iroro chete ndo gear together with Zimbabwe. Isimukire food, economic edu, imuke, ishande, lezo mene. Tikara batini mpolitics umu. Apana chat no one. The end result, you are all going to be poor.
Thank you so much, Chris. I think we've come to the end of the of today's stress. You always remind listeners there's no extra time.
Oh, yeah. It's done. Until we meet next time, this is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni Jonga Kandemiri, Murara Zvakanaka Vateereri.